manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 13, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okandira vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change utsi unokatyidza kumasvingo. Bato reThe UNC roita musangano kuBuhera. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa nezuro vakaita musangano kwanyashanu kuBuhera uko vanoti nzvimbo iyi yasaririra kumashure zvakanyanya. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
KuBuhera kwaChibunyashanu takave nenguva yakanaka, reception yanga yakanaka, vanhu vakafara zvikuru vachinzwa kuti ini ndakakurira kuZiyande right next to kuBuhera, saka ndinoziva zvido zvavo. Chekutanga chandakataura inyaya yemvura yedhamu remvura, vakasimuka vakapururudza ana mai nana baba.
Chii chamai vavimbisa panyaya yedhamu iri?
Ndakavavimbisa kuti zvisave zvinonzi zvisave zvinopfuura nemukati menyika iyoyi rine mvura inovachindorasika kuIndian Ocean. Saka isusu inini tikapinda, hurumende yedu ZANC ikapinda, inoita kuti pagadzirwe madhamu mairi anobata mvura inobva munasare kuitira kuti irrigation igoitwa. Bhora inopisa chaizvo, saka kunopisa mukaone mvura nemvura imi rakanaka nefertilizer inenge ichibva padoro industries, wanoita chikafu chakanaka chaizvo. Ndakavimbisa izvozvo kuti zuva nemvura zvinodanana nechikafu.
Ndeapi mamwe matambudziko amakaona muBuhera umwe ari kuda kugadziriswa kunze kwenyaya yemvura?
Pane imwe rimwe dambudziko randakabvira kusimudzira kuti kunoda infrastructure, nekuti Bhohera, migwagwa yekuBuhera inotsiririsa kufamba chinhanho chinoita kana kuti makiromitas matatu nemotikari, unofamba uri almost at 0 miles an hour. Ini ndakangebi kuti dhiraivha ende ndakazvionera pachezvano kuti migwagwa inoda kugadziriswa, nekuti madzimai kutoti mudzimai ari mwana nyoka auda kuti aende kuchipatara kodhiriva, vanozobota mombe wotakura mudzimai atonge andosununguka wofamba nechikochikari. Munyika yekwini ino hazvichabvumirwi yoda izvozvo. Migwagwa inoda kugadzirwa zvakanaka, mabhridhi achigadzirwa zvakanaka, ndozvandakavaumbisa. Ende ndinozviita nekuti nyika iyi inyika ine vanhu vakarwa hondo, inyika ine vanhu vaitarisira rugare rwakanaka asi havasi kuzviwana.
Hamuna kumbokanganiswawo here kuita misangano yenyu? Zvakafamba zvakanaka.
Isu takazvitenda kuti vanhu vemutemo vanowinda kuti vanhu veUANC vanhu vakarongeka. Saka nehatina kunge tine matambudziko nevanhu vemutemo, nekuti chokutanga kana tine tsamba yedu notification letter yedu vakaigashira zvakanaka. Vanhu variko vacho vanoda runyararo, vanhu vekuBuhera vanoda runyararo chaizvo. Saka ni mapurisa eko nevanhu veko venyu vene misangano, hapana vanhu vakatombotinesa kwete.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu wevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii muchitsuwa cheMau wakwira kusvika pamakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 93. Asi vakuru vakuru vehurumende muAmerica vanoti vari kutarisira kuti uwandu uhu uchatowedzera sezvo vamwe vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi nhasi muguta reNyala nemudunhu reSouth Darfur kuSudan. Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vamanikidzwa kutiza misha yavo nekuda kwehondo pakati pemauto ari kutungamira nechimwe chikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Makaterera kuStudio 7 munokwanisa kutinzwa musi wemuvhuro kubva na 6 a.m. kusvikawo chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
charangu ndinonzi John Mchenge, ndi director weFort Zimbabwe Foundation organization inoshanda nevechidiki kurudzira runyararo mukati menyika yeZimbabwe.
Vamuchenje, takaona svondo rapera pachinyorwa chibvumirano chinonzi Zimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Process. Mungatudza kuti chibvumirano ichi ndechei chaizvo?
Okay, ndinotenda. Svondo rapera musi wechina pakasangana mapato anova 11 ari kuparticipata mumalesendo rakaita sanomusi wa23 August. Vechidiki maleaders avo vakasangana chibvumirano chekutanga cheyouth peace pledge, yatinova bumbiro reunyararo rekubvumirana kwerunyararo pakati pevechidiki yemuzimbabwe. Tiri chechipiri tikasangana zvedhokumendi ramataura Zimbabwe Youth Charter in the electoral process, rinova dhokumendi ragadzirwa nevechidiki vemupati 11 akataura aya vachiita chibvumirano uye sungano yekuti sevechidiki tatsidzira kutikuda kuti vechidiki vaparticipate mune zvematongerwo enyika asi tiri murunyararo.
Saka chibvumirano ichi munozoona sei kuti chazadzikiswa? Vamuchenje, zvinenge zvichifamba sei?
Muchibvumirano ichi chagadzirwa yatinoti Youth Peace Council. Ichava kanzo inoti bato rimwe nerimwe richati pa 2 mamembers achapinda mariri. Richanga riri kanzo inenge ichiona kuti vechidiki hatisi here kuwanikwa tiri pamberi pekuita mhirizhonga, uye kana tichinge chakadaro richapawo simba rekuindarogeta nekuingeja political party inenge ichiwanikwa iri pamberi pemhirizhonga. After maelections chasangana chekutanga sekanzo iyi togara pasi toongorora sarudzo dzakamba sei tiona mareports atinenge tiwana from interest nemapurisa togona tii tikungwanidza mareports wavo ese chatogara pasi nemapato toonesera kuti chatakagona ndezvipi dzava dzatura ndepapi patingaimprove kuti vange tichingomende napisi mukati menyika inedu yeZimbabwe.
Saka kanzuro iyi yatotanga kuita basa, vakatosarudzwa here vari kupinda kana kuti urongwa hwamaakuita?
Urongwa hwavakuita vakangosaina dhokumendi yerayo vese vakasaina masiginjonzi mudhokumendi munoti vachati pa 2 mamembers but hati mazuva ano takananga nemaelections mabato edu ari busy kukambena paground tege kuva disturbe. As soon after maelections tichagara pasi zvakanyanya muna September kunyanya musi wa 20 September musakunopembera international peace day tichagara pasi toevaluata peace pledge yedu kuti zvatakasainira ndezvatakaita here tichatingaite kuimprova. So we need our strategies achabva chibva kumayouth emapolitical parties kutoita sei kuti tinoti zero tolerance to politically motivated violence where young people are taking a lead. Tida kubvisa kuireza kutsvaya kubvisa muchiisa kuti pasavanikwe mhirizhonga mukati meelections dzedu. So after maelections tichagara pasi yatinoti inaugural meeting yekutanga yekanzo yedu.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vange vachinyorerana chibvumirano sei chakanyorwa ichi?
Munoona panoitwa mhirizhonga munyika dzedu dzakawanda noti muzimbabwe chete pari nedzimwe nyika vechipiki ndo vanenge vari pamberi tenhauriro dzatinoti vanoshandiswa sematools or vanenge vari pafoefront. So tinogara zvei takati aiwa ngatiingegei vechipiki vacho tivaonese zvakanaka runyararo tivadzidzise kusvinombori nyari rechii. Chipatina neNPRC, ewa National Peace and Cooking Commission ya Zimbabwe, ibi nana zetu. Kutututu fame, sere chikiti kuti, varume, nika ino ndedu, mirijonga haina kunaka. Zino daka, hazina kunaka. Nati respecta mei, jisi mei kuzindire pato ritu. Because my youth, ewa anawa nika itina matombo, achipotera, achita zaka wanda, panu kufa wanuka pane mirijonga. Kote kwa wana chikawa ingeja, ilo, katuwa mbumo, newa kuru wawo. Zvino vakuti nyika yedu yendeendee tinofara kuti mapurezidendi imakati zivayo vakabvuma kutishani nevadiki vavo. So tinovimba kuti pfundo yatiri kuvaka vechidiki iri kuchinja maonero avo, iri kuchinja mafungiro avo, uyezve iri kuchinja maonero avanoita mamapolitical parties. We should learn to respect one another regardless of our different political affiliation. We are all Zimbabweans.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamuchenje nekupinda muchirongwa chedu zvakare.
Tinotenda maitabasa.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Mapurisa nhasi akandira vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, utsi hunokatyidza uhwo hwapindawo mudzimba dzevanhu vari pedyo nenhandare yeMamutse, umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vamiswa vari pakati pekutaura nemapurisa zvichinzi nguva dzakatenderanwa dzanga dzakwana. Svondo rapera, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti vari kukurudzira kuti mapato asaite misangano usiku, uye vachiti kana nguva dzakatarwa dzakwana vanofanira kutanga kupararira. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanogara mumusha wakwatsiski kwamucheke vange vasina kuuyawo kumusangano wavabatanidzirwa apo vakandirwa udzi hunokachidza mudzimba dzavo. Vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita misangano yavo, vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo muchowani stadium kuchiredzi.
Kwadandiri kuchiredzi varamba kutite rani muchowani stadium ndobva vatende munoita kuhipo valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full. Musango imo.
Vachamisa vavimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo ririro dhorobha rakatanga kuvakwa munyika, uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda toda kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti nemaminerals 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminerals hatinawo ndeayepowo kuti atinze mabasa munyika muno. VekuSouth Africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno. Vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno. Vanhu vaziva kuti Zimbabwe ndo economy ine the strongest currency. Chinotanga kugadzirwa kuti economy inake mutungamiriri.
Vaendera mberi vachishoropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa, vachiti vekunyika yeChina vari kumora lithium kubhikita vachinokonzera kunyika yavo.
Mukoma anga atataura wakugadzirira yekuno lithium isaenda isina kuprocesa nebhenesi zveshe. Mukoma akaitadza, mukomana ndiye achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauya wakukumurzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaita dzamukoma, mukomana ndiye achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura motraya mukomana.
Vachitaurawo parutivi pemusangano wemutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eben vamati nemirayiro vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo iri kusangana nevanhu munyika.
Goma tinenga tichiona kuti vanhu vose vaona mabasa. Tinenga tichiona kuti uchano hwevanhu hunenga huri wakagadziriswa. Kwete kuti vanhu vanoshaiwa maambulance ekuti vaiite kuti vanhu vasenge vachiita kuzobhadhara asi mapolitical parties dzachiwana kumari yekutenga mota. Saka ndozvimwe zvatinenga tichitarisa tinapa.
Izvi zvatinirwa nevari kukwidza kuita kanzera muwadi 2 Masvingo Muzare Shande uchiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa. Vashamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vange vari kukereke yeZCC inotungamirwa naBishop Nehemia Mutendi. Kereke iyi semakore ose yange ichipemberera kurarama kwakaita vakaivamba Bishop Samuel Mutendi vakashaya muna 1976. Mhemberero idzi dzinonzi Zuva raSamere. Izvi zvaitirwa kuGokwe uko vaMunangagwa varumbidza chechi iyi nekuramba ichirangarira gamba rayo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa
simba. Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatiendei kune umwe mutereri wedu. Makadiniko uko?
Makadiniko mukoma Tanonoka Wande.
Ndiripo zvangu. Ndiri kutaura nani uye munoda kubetserwa nei nhasi?
Zita ndinoitwavo Postalus Chacha. Ndanga ndichikumbirawo kuvhunzavo nyanyanyanya nezvino tine zvatinonzwa zvichimbiwa mumakereke umu, zvichinzi umwe noumwe achanomira nezvake kudenga. Asi chandaida kunzwisisa ndechekuti zuva tiri kurarama anaya pane zvinoitika zvakaita sekuti munhu anogona kufuridzikwa mhepo dzakaipa dzekuti anokwanisa kana kutouraya munhu asi kusiri kuda kwake, dziri mhepo dzinenge dzatumwa kwaari kuti aite zvinhu zvakaipa. Saka ndaida kuziva kuti nyaya dzakaita dzidzidzidzi anonomira nadzo kudenga ndiani? Atumira munhu mamhepo kuti aite zvakaipa here kana kuti atumirwa mamhepo kuti aite zvakaipa? Zvaidawo kuti ndimbonzwisisawo mutibvunzire kuvafundisa.
Postalos, kukubetsera nenyaya iyi tabata Pastor Silvanus Mukoriro. Makadini kwa Pastor Mukoriro, betserawozve mutereri wedu.
Kwazwai, kwazwai mukoma Tanonoka Wande. Ndanzwa mubvunzo wemutereri mukoma Postalus Jacha. Chokutanga chinofanira kuzivikanwa chinotaurwa nebhaibheri kuna Ezekiel chapter 18 verse 4 neverse 20. Zvanzi nebhaibheri, mweya yose ndeyangu asi mweya unotadza ndiwo unofa. Mwari ndiwo muridzi wemweya watumira mamhepo nemweya wakunze nemweya wauraya. Mweya yese ndeyamwari asi mweya unenge waita chivi ndiwo mweya unofa. Ndozvinotaura soko raMwari. Kureva kuti mubvunzo wamukoma Ostanos mubvunzo wakanaka uye mubvunzo utori nemhinduro kudhara.
Mhinduro iyoyo ndiyo yatiri kutoda Pastor Mukoriro, tiudzei zvizhinji.
Because vatopindura kuti mumwe nemumwe anonomira nezvake, ichokwadi mumwe nemumwe anonozvimiriri. Dambudziko hombe nderekuti kana munhu akasatora Jesu kuti ave Ishe namambo muupenyu hwake, kureva kuti Jesu vaakutonga muupenyu hwake. Zvinoreva kuti Satani kana mweya yetsvina ine mikana wakakura wokutonga muupenyu hwemunhu iwoyo. Une mukana wakakura wekutuma munhu zvekuita, wekukondrola munhu achimuitisa zvinhu. Satani unokondrola munhu yeye achimuitisa zvaanoda kumuitisa.
anokwanisa kumukonzeresa kuti aurai anokwanisa kumukonzeresa kuti akonzere kuvamwe kuuraya mweya unenge uri mauri hausi wamwari saka anotadzira mwari zvichibva pakuti atungamirirwa naSatani kuzviita
tiendesei kubhaibheri mufundisi tingazviwana papi mubhuku dzvene iri
tikaverenga bhaibheri shoko ramwari kubva kuna vaGaratiya chapter 5 mukaverenga kubva paverse 16 bhaibheri shoko ramwari rinobudisa pachena kuti isu tinofanira kutungamirirwa nemweya kwete kutungamirirwa nenyama kuita zvinhu nokuti vanenge vatungamirirwa nenyama kuita zvinhu havagari ushe hwekudenga so ukatusundira munhu mamhepo watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani kana ukauraya munhu watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani saka zvinoreva kuti vakadaro zviri kunzi nebhaibheri havangadyi ushe hwekudenga but mukatarisa kubva verse 22 bhaibheri rinozoti asi vanotungamirirwa nemweya vane zvibereko zvemweya zvinosanganisira kuzvidzora kureva kuti kana ndichinge ndatadzirwa nemunhu wandichatarisira kurova okuuraya nyaya yangu ichava pakuti nokuda kwamweya mutsvene vandiri nokuda kwajesu ari kutonga mandiri ndichazvidzora ndorega kurova munhu ondorega kuuraya munhu but asi kana ndisina kristu mandiri ndisina jesu mandiri ndisingatungamirirwi nemweya wamwari yechinezvo ndiri kutungamirwa nomweya usiri wamwari unova mweya wasatani saka mweya wasatani uye unokwanisa kundifuurira kuvenga hama yangu ndobva ndaitumira mamhepo kuti iuraye munhu mweya wasatani uye unokwanisa kundifuurira kuti uraya munhu
saka nyaya ndeyei apa pastor Mukoriro
nyaya ndeyekuti ndiani mambo ari kutonga muupenyu hwako kana mwari varivo vari kutonga muupenyu hwako mweya mutsvene vanokutungamirira kunzira yakanaka vanokutungamirira kumafuro manyoro vanotungamirira mweya wako kunzira inozorora asi kana jesu vasiri mauri zvinoreva kuti saka une mweya usiri wamwari unova wasatani uchakutungamirira kurufu nekuti bhaibheri rinototi vanotungamirirwa nenyama kana kuti vanotungamirirwa nemweya usiri wamwari vanotungamirirwa kurufu vanotungamirirwa kunzira inoparara so isarudzo yakaitwa nemunhu yekusatenda muna jesu inosiya achipinda mutsaona dzekutumirwa mamhepo kana mutsaona dzekuuraya but mwari unotonga vanhu vese ava nekuti mweya ndewake vanhu vese vari vaviri havatadza uyu atumira mwe mamhepo uyu auraya vese pamberi pamwari vatadza saka vachatongwa nokuda kwezvivi zvavo saka ichokwadi mumwe nemumwe achanomira nezvake uyo achanomira nokutumira mamhepo uyo achanomira nekuuraya vese vachatongwa pamberi pamwari
pastor Mukoriro tinotenda zvikuru nemashoko enyu
ndatenda
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tumirai maaudio enyu nemibvunzo yenyu kunhamba dzewhatsapp dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka vateereri
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino ko zvino tochimbotarisa zvanga zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi mumakwikwi echibuku Super Cup Highlanders yarwa iyo Bulawayo Chiefs 6-5 mapenalties mushure mekuita mangange 2-2 Capes United yarwa wange 1-0 Herentals yarwawo ZPC Kariba 1-0 tochitarisawo imwe nyaya muri yenhabvu muZimbabwe haina mufaro nemafambiro ari kuita urongwa hwekugadzirisa nhandare dzenhabvu vakawanda vanoti vave kutyira kuti chikwata chavo chemawarriors chingangotambira mitambo yacho kunze kwenyika izvo zvichazovadhurira Michael Kariati anoti panyaya inotevera
mukuru wezifa normalization committee vaLincoln Tasa vanoti vari kutarisa siku nesikati mafambiro ari kuita gadziriso yeNational Sports Stadium nerufaro sezvo paine makundano e2026 World Cup ari kuuya vanoti ishuviro yavo kuti nandare imwe chete pa mbiri idzi inge yapera panotanga makundano akakosha aya.
We're very anxious because we've got the World Cup in November.
Takatarisa nemazvikama zvokuona kuti gadziriso idzinandare iri kufamba sei. Tine World Cup munambudzi hazvifadzire kutamba mutambo wekutanga kune imwe nyika.
Kunyange hazvo vamutasa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu kuRufaro Stadium. Vanoti vachagara vachibatana nevekanzuri yeHarare pamwe neve Sports and Recreation Commission kuona kuti gadziriso idzi dziri kufamba sei. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukumbirisa kuhurumende kuti dai yagadzirisa nhandare yeNational Sports Stadium.
Zvinhu zvinonyadzisa kuti tiwanike tichitambira mitambo yedu yenhabvu kunhandare yedzimwe nyika. Aiwa, isu tiri kushungurudzwa nazvo.
Izvi zvatsimirwawo nenhengo yeWarriors Friends Club vaProsper Bebe avo vanoti nguva iri kufamba vachiwedzera ivo kuti kuzotevera maWarriors kuZambia kana kuSouth Africa kunodhurira veruzhinji.
Tikumbire kuti tavagadzira nhandare yedu zvokurumidza ngozi kuti tiende kuZambia zvisinotidhurira.
Pari zvino Zimbabwe haina nhandare kana imwe chete zvayo inokodzera kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika mushure mekumiswa kweNational Sports Stadium neve CAF kana kuti Confederation of African Football. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzare Eleta neNgomacha vanoti basa riri kuitwa National Sports Stadium vachiwedzera ivo kuti michina yematikiti yemagetsi yakatotengwa uyezve iri kutoiswa. Gurukota rezvemitambo muzare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa mitambo isati yatanga. Asi vakawanda vanoti hakuna zvizhinji zvaitwa muNational Sports Stadium zvinoratidza kuti nhandare iyi inokwanisa kushandiswa gore rino. Zimbabwe iuda kushandisa imwe yenhandare idzi makundano echan neWorld Cup mushure mekudzorwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa10 Chikunguru. Mumakundano eWorld Cup Zimbabwe yakaitwa mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Mitambo yeWorld Cup iyi iri kutanga munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mapurisa okandira vatsigiri veTripoC utsi unokatyidza kumasvingo, achimisa vaNelson Chamisa mutungamiri webato iri kupedzisa musangano wavo. Bato rinopikisa redi UANC ragaita musangano nezuro kubuhera, uye mutungamiri webato iri Dr. Gwinyai Muzorewa vanoti nzvimbo yakasaririra zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Kit Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 13 kuNcwabakazi 2023 ngokepsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imkhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libatholise nzima.
Siyasiyayiparetha every ama-meetings, every rallies esikwenzayo, yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi still after elections we are still brothers and sisters. So asikhampeneni kulokuthula kungaliwa kungalani.
Abakubandla le-ZANU-PF bayakuphika lokhu.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi u-Elvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili.
Sebebikiwe abaqembu le-insimbi zezwane ababhubhe ngeviki epheleleyo. Zalethulela ezemidlalo ezobatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amabandla ancintisa kukhetho oluzayo agankaza ngamandla ezabelweni zonke sekusele insuku ezilijumi ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Amalunga ebandla elibusayo asabalele ilizwe lonke lapho abathembisa khona abantu izulu lomhlaba lingavotelwa kukhetho lolu. Umnumzana Nelson Chamisa ukhokhela ibandla le-Citizens Coalition for Change ubesesabelweni seMasvingo emhlanganweni omiswe ngamapholisa ajike intuthu ehijayo abantu basabalala. UChamisa ugcodoze kakhulu okwenziwe ngamapholisa amtshele ukuba isikhathi sakhe besesishayile yena esakhuluma labantu. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change uthi maningi abakubandla leli abakhahlanyezwa ngabakubandla elibusayo.
Imkhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo. Izolo sise-Falcon Mine Ward 22 Enogo Area 4 i-opposition sivakatshele khona sisenza i-door to door sisuke lapho sesigijinyiswa ngalo lolu dlame esilwenziwayo yiZANU-PF. So siyakhampeyina sibili siyazama ukuncenga kodwa yethuselwa abantu bethu bethuselwa okwakathesi sesithembele khonoko ukuthi mhlaka 23 August uNelson Chamisa uyangena. UNelson Chamisa uyathatha amatomu wombuso kuleli lizwe sibe lokuthula.
Umamlotshwa uthi bakhathazekile kakhulu abantu elizweni lonke jikelele abafisa ukuvota ngokuthula.
Izigameko zodlame siyazibona hayi kuphela ezansi emathebeleleni, izigameko zodlame sizibona eMashonaland kule champion lethu elibulewe yiZanu eChiredzi. Simi ngezinyawo akulanto enhle. Sikulindele besivele sikulindele ukuthi iZanu PF izakhipha i-violence sokusiya ekucineni kwe-election ukuthi bethusele abantu. Okuhle ngalokho ukuthi abantu abakayethuki. Esiqinisweni ukuthi khonokho abakwenzayo kwekwethusela abantu kwenza abantu bafuna ukuthi iZANU PF iphume kungene ubaba u-advocate Nelson Chamisa asiphathe ngokuthula. So kwakathesi iMashonaland yonke alipheli ilanga alipheli usuku singezwanga isigemegeme sokuhlukunyezwa isigemegeme sokudatshulwa kwama-posters awe-CCC. Siyabona ukuthi tolerance yinto engekhoyo kuZANU PF. Ngiyabona ukuthi i-Herbert Chitepo School of Ideology ayibafundisanga abantu beZANU PF ukuthula lokutolerate abanye abantu abalembono echiyeneyo. Abafuni khona ukuthi imbono echiyeneyo ifike ezigabeni ngoba bajwayele ukutshela abantu propaganda lokutshela abantu amanga. So kwakathesi siyazama ukuthi lathi njenge-CCC sesivele sesingenile ebantwini, sesihlele enhlizweni zabantu, siyathemba ukuthi abantu bazayenza okuyikho ukuzikhulula mhla ka-23.
Kodwa umnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMatebeleland North, uthi kuthule zwi eMatebeleland North.
Kuhamba kuhle kakhulu madraza, kuhamba kuhle kakhulu kakhulu kakhulu. Kunokuthula elizweni, abantu bazikhampelela freely and akuhamba kuhle kakhulu kakhulu. Angikusho ukuthi kula makampeni.
Yes, sizwe kodwa kula abantu
ngama rallies nje kuphela for different parties ukuthi kula makampeni that akuthule thule okuthule kumangalisa elizweni. Yes.
Nilikwenze njani kona ngapho eMat North ukuthi ukhanye kungani kulokuthula kangaka?
Yeah, siyayiparetha every ama meetings, every rallies esikwenzayo. Yikho esiwakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters. So asikhampeleni kulokuthula kungaliwa kungalani. Yikho esikwenza eprovince. Asozuze ukuthi akule incident ukuthi ubani kuwajikidela ubani ubani and we have activated ijoke ukuthi vele ibe kusenda ukuthi any muntu ofuna ukuthi kube lemsindo uzakhamuzi, those people they should be arrested and kuthule zizwe eprovince.
Ye, nxa sikhangela-ke kule Nyamandlovu lebubi kulabanye emapulazini ngale bathi bangazani bayethuselwa ngamahovedi bathi siyalikhipha lapha lingabe livotele amanye amabandla, ukuwakuzokwabi
akuqalwa lokhu, akula muntu okhuluma lokhu ngaphandle kwamfowethu omunye upresident wenye opposition okhulumileyo nje mgceke ukuthi nxa engangena kuphawa uyacalisela khonapho ukukhupha abantu emapulazini esitela abakhutshwayo. So kutsho ukuthi mgceke ukuthi untu ten engawini uzakhupha abantu abamnyama efaka amakhiwa not ama-ovid ngoba lo engakukhuluma khonokho siyamphosela phakathi umrelease after elections.
Ye, masikhangela-ke ngamakampeni enu kumbe ngithi ngomkhankaso wenu livele litshelana abantu khonapho nxa libhotabhota.
Uyazi kathesi njengeruling party ezanu-P F upresident esilaye nge-4 years engenileyo akudingi ukuthi yena ekhampeni imisebenzi yakhe iyamkhampenyela upresident idingi nangakho ngokutshintsha impilo zabantu lange-economy esitshintshe ngayo zosi kuma-sanctions. Uyakwazi before ingena uba umnankaso bekulama-cues angapheliyo awe-fuel sewaphela, bekulama-cues angapheliyo amabhenki sewaphela and ubone ne-infrastructure emgwaqo eyathiwayo sithi umgwaqo wokuqala okwazi ukuwakha from Bedbridge maswingo maswingo Harare Harare Kirundu ubone ukuthi ngumgwaqo onjani, ukhangele yona ibhoda yonangwayo, ukhangele iparlamente eziyakhiweyo emadamden, ukhangele ama-airport i-upgrading of i-Victoria Falls Airport nejele e-Robert Cabrel Mugabe Airport, ukhangele ukuthatha abantwana abaningi kobotsholotsho kobo-plumt lebulawayo bebesifa behamba ngeganga ngenxa yokuthi bebe-aplaya amapasipoti amapasipoti engaphumi. Kathesi wabo umnankakho udivolvile amapasipoti unga-aplaya only 3 days ipasipoti yomntwana isiphandle sekwase uzihambela egoleni zokwenzayo ephinde sembukela izwe nxa ibona izinto ezilanda egoleni zingasebenzi. So kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe
abantu abafika izigidi eziyizithupha 6 million bakhangelwe ukuba bazavota kukhetho oluzayo. Siyongeni kusigaba esilandelayo sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abafika phose 193 ababulewe umlilo owesabekayo eHawaii. Umlilo lo ubhidlize izakhiwo ezidlula inkulungwane ezimbili 2200. Inkokeli yokholo lwesiKristu labanye bakwalenije lapho abakhulumisana khona labahluthuna intambo zombuso kwasuswa umnumzana Mohammed Bazoum esikhundleni. Amasutsha ahluthuna umbuso ayala ukufisela uBazoum esikhundleni kulandela isicelo senhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lo umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Baba Mathe, kunjani baba?
Ngiyaphila Mthembu, ngabe linjani nabalaleli emsakazweni?
Hayi, siphile kakhulu. Akusitshela ngohambo lweni lolu eSwatini.
Mthembu, uhambo lwakomakhe lokuya eSwazini seluneminyaka mhlawumbe engathi emithathu baqala. Luqale eSouth Africa. lisungula ngoba ukumbula ukuthi kube kwaba nezinhlelo ezabodudula into ezifana lazenezozanophobia ezisenziwa ngabantu abangaqondisiyo ukuthi thina e-Afrika siyinto yinye siyimbumba. Thina singabantwana bakomate sacala-ke uhlelo lokukhomba ama-Afrika ukuthi siyintonye silonda umzila wabokhokho lapho abahamba khona. Khumbula umlando wakomate uthi usuka eSwazilandi uzowela eSouth Africa. Ma usuka eSouth Africa ukhona umzila obheka eZambia usiya kwele Malawi usiyawela eTanzania. Ihamba nesizwe sakomaseko kwabuya futhi elinyikule lahamba nozwangendaba ephuma ngaphansi kobukhosi bakwaNdwandwe. Kwazobuya-ke lobo bukhosi bangakitho benkosi uMzilikazi sokuphuma uMzilikazi nabaphuma futhi nesizwe sakomati esuka kwaZulu lapho kwakule ndunankulu khona eyayibizwa bethu ngugwabalanda eyayiyona eyayihangamele umhlahlandlela lwayo.
Singathi-ke eSwatini libone bani khona ngale fike lenzani?
Okokuqala kwaba nequla elahambayo layofika lisiyabona amagugu akomati khona ngale ngathi amandliza. So kunenkosi laphayana ebizwa kuthiwa ngumvimbi makhe. Kodwa ukhumbule ukuthi kunesilo abantu bekusuka bekusise kahle. Kunesilo inkosi yamakhosi. Ma ngikhuluma ngenkosi yamakhosi ngeke ngikhuluma ngomswati wesithathu. Sokusiba nezinkosi kumbe ngithi ngakithi ngale banyelwe ngolimi esilisebenzisa ngakithi koMlawazi izinduna iyakomakhe ebizwa kuthiwa ngumvimbi makhe. So kwakulowo mcimbi khona ngalo mkhulu kakhulu ohlanganisela eMozambique, iZimbabwe, Mlawayo, iSouth Africa, iZambia kanjalo nje.
Yes, singathi umcimbi onje ulincede ngani?
Uthembo wokuqala usinceda ngemvelaphi yethu singabakomakhe ukuthi sivelaphi mhlawumbe kunabantu abangakuzwisisiyo njenge-Afrika ukuthi siyintoni. Ubuye usisiza kulaba abasebejoyine wona ama-organization la afana nabodudula bona laba abangazwisisiyo ukuthi befunde bekubone lokhu ngoba kunebhuku esizolikhupha singabakomakhe isizwe sakomakhe elizabe likhomba khona ukuthi siyintoni singama-Afrika.
Aye lapha besixoka-ke lo Nkululeko Gobalanda Mathe ingcweti kwezama siko esintu. Siyabonga kakhulu Gobalanda, ungathenga kusasa wami.
Ngiyabonga mntana Themba, ngiyashisa lezi zibongo ukuthi ngabe ziyakwenza lokho.
Yebo, manje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka melinkomo.
Siyahlangana kuhlelo uvuselela umoya. Umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda.
Sibonge babunkomo labalaleli engiliphathele khona namhlanje nanku. Yini ingilosi? Sikhuluma ngani uma sikhuluma ngengilosi? Sikhuluma ngani uma sikhuluma ngesifuyo? Sikhuluma ngani uma sikhuluma ngedlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Yini umsebenzi wengilosi wesithunywa? Sikhuluma ngani uma sikhuluma ngezidalwa? Wena uzikathixo ezinhle, ngizaqala ngedlozi. Liyini idlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Indlozi ngumxhumanisi wethu thina esiphilayo labaphansi abangasekho, okhokho bethu abasezweni lomoya. Yini elisitshela idlozi ukuthi okhokho bakhala ngani? Yini elisitshela idlozi ukuthi bathini abaphansi? Yini okumele siyilungise ukuthi bakwazi ukusondela babaduzane nathi, bakwazi ukuba le-connection nathi? Idlozi elisitshela. Idlozi libuye futhi liyakwazi ukudlulisa izipho zomndeni ezazikhona. Uthola ukuthi isipho bantu bakithi kasiqhamuka esikayini, isipho sibuya ku-bloodline nge-bloodline nge-bloodline kunezipho zalelo bloodline. Uthola ukuthi lithi babethiwa ubungoma, idlozi yile beyathatha lobo lidlulisele kulo elimkhethayo ophilayo lizodlulisa leso sikhwama sobungoma. Ayingenwe yidlozi, xa ungenwe yidlozi simdlulisele izikhwama zobungoma. Niyangizwa abantu bakithi abahle? So idlozi alisitshela ukuthi umdala uthini, alisixhumanisi lomdala. Idlozi lisixhumanisa labaphansi, lisixhumanisa labokhokho bethu. Lisitshela ukuthi okhokho bethu bakhala ngani. Yini okumele siyenze ukuze sibe munye labokhokho bethu? Lidlozi. Andenza kubuya isithunywa ngekuzikathixo. Isithunywa kukabili. Okokuqala, ngeke uthi umnyama ube nesithunywa esimhlophe. Ayikho lento enjalo. Isithunywa sakho sifana nawe. Isithunywa sakho sibuye emuva kokhokho bakho. Ngeke uthi umnyama ube nedlozi elimhlophe.
idlozi lakho lifana nawe, idlozi lakho libuya muva ngokhokho bakho omkhulu bakho kusiya. Ithunywa abantu baphiwa ngokungafani. Kulo muntu ophiwa isithunywa sokuthi mhlawumbe anakekele ibandla lakhe labantu abangu-10, 100, isithunywa sakhe sinjalo sicina lapho sikwazi ukuthi ungumthandazeli isithunywa sakhe. Sokusiba lo muntu ibloodline iyakhethwa ombathwe isithunywa sezwe, isithunywa esikhulu, isithunywa sezwe. Lo muntu ngumuntu omkhulu ezweni okumele umuntu wedlozi or idlozi likhothame kuye. Okumele lo muntu onesithunywa esincane akhothame kuye ngoba lo muntu owesithunywa esikhulu nguye othunyelwe to guide isizwe, nguye othunyelwe to guide isizwe, nguye ophathisa isibane sezwe ombathwe esithunywa esikhulu. Isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe. Isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe. Umdala uyakhuluma but ukhuluma through ngesithunywa esikhulu kunombathwe esithunywa esikhulu. Nguye okumele alalelwe yizwe. Uma izwe lingamlaleli lo, lelo zwe lisebumnyameni, lihambe ebumnyameni, yikho kunje ezweni. Silahle bona abantu okumele baguide isizwe, yikho kunje ezweni. Lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe ukhona to guide isizwe, ukhona asitshele ukuthi uNkulunkulu uthini, umdala ukuthi masenze njani, umdala ukuthi masihambe kanjani, umdala ukuthi kukuphi lapho kumele sihluze khona. Nguye lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe, nguye nophathiswe isibani sezwe. Sibonge ihlo yezulu kwisingcwele mfihlo ehlambulukile mfihlo yokhokho. Siphe amehlo, siphe le ndlebe zikamoya. Iyakhuleka sibonga sithi Zulu.
Lapho lizwe umnumzana Busani Spanda obekuhlelo vuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Kwezabatsha namhla sixoxa loDaniel Nxumalo ukhona ngale ke eMathebeleni North, ukhuluma ke ngezombusazwe. Siyakwamukela kuhlelo Daniel, kunjani ba?
Siyaphila Mthembo, linjani? Hayi, siphilile. Thina uhlupho esilalo esihlangana lalo yikuthi abadala bayatrethenwa ngapha emakhaya, especially emaplazini, batshelwa ngokuthi lingavotela i-CCC impi izavuka, lizabona khona kuthano kwake kwenzeka kudala.
Balethusela besithini?
Ke saba lohlupho olukhulu kakhulu kuviki ephelileyo, kuze kwahamba uMP kuleyo wadi, uMP wethu esamfakayo kuwadi 6 oyisigoga, ubehlukunyezwa ngale ngumuntu ongumama owebandla elibusayo, besithi bona engavele qhubeke ngokukontest emele iTripus ukuba ngukansila bazambulala. So thina njengebandla asikhuthazi ukuthi khona singavotela ubaba uChamisa angene esihlalweni. Akasoza xothwe muntu emaplazini, kathuza xotha umuntu emaplazini ethi abantu baye ngaphi. So yilo uhlupho esilalo, njalo badala lingavumi ukutrethenwa. Evotini uhamba uwedwa, lingakuzwa ukuthi kulomuntu oyenza khona lokhu reportanini, kumbe lisitshele sifake emsakazweni, kumbe siyetshela amapholisa ukuze kukwanise ukuthi laba abantu babotshwe ngoba ngabantu abaxhwalileyo.
Ake siyabonga kakhulu ke lo nguDaniel Nxumalo ukhona ngale ke eMathebeleni North. Sehlulekile ke xhumana lalaba abalwa impi yenkululeko bekhona ngale eMath North. Le yiStudio 7 esalaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo uChibhuku Super Cup iHighlanders inqobe iBulawayo Chiefs 6-5 sokutshaya imbekwa. iCapes United 1-0. iRentals 1-ZPC Caripa 0. Kusenjalo uJacqueline Ngwenya owadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints Queens kanye neHighlanders Royals uthi usuzaphakama umdlalo wenguqu wabesifazana ngemva kokuvunyelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba libuyele emidlalweni yomhlaba wonke jikelele. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ujeki uthi uma khona kumncintiswano wokudinga intshanje zomhlaba jikelele kwamaziwe angamakhelwane abalisa eleZambia kanye leleSouth Africa kutshengisa ukuba lele Zimbabwe lalo lilakho ukufika kuleyo zinga njengoba selivunyelwa ukuncintisana lamanye amazwe.
Abankazana, i-women's football, thina esingaphambaniswanga ukususpenda kwethu iZimbabwe abana lathi sikhatshana. Singananzelela thina South Africa labana besidlala labo. So njengoba lathi sicela ukuthi sesikwazi sesibiseliwe. Lathi siyaphona phana. Once sibuyela thina I know what Zimbabwe can we can do it. Thina ezwe yamakazana eZimbabwe siyakwazi ukuthi siyawenza. Sizafika khona phana lapha khona ama teams. Akulanda singase engasehlwa ngoba vele besikhona pha. So ngiyabonga kakhulu ukuthi sesiphendukisiwe eBoreni.
UJeki ngomunye wabesifazane abaqala ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi lisungulwa eZimbabwe.
Ngaqalisa ukudlala esikolo that was 1987 ngangu grade 7 khonapho. Kholisa ngikhona ukudlala abafana. Ngathola isikhathi ngangidlala ngkhaya eclub eMzilikazi Youth Club. Sasidlala ukhamtenisi emagedini yayo yesitulo. Ngase ngibizwa ngumiwe ucoach uSoso. USoso wasembizwa wathi kuya kuZimbabwe Saints ukutrainela abafana. Ngatrainela abafana nje ama-juniors kuZimbabwe Saints. Waya ngaze ngaba ne-team yamankazana. Ngadlala for iyear kuZimbabwe Saints. From Zimbabwe Saints ngahawukela nguDumisani wambiza kwaLindaba. Ngadlala ko-Eliza, uSikhangele, oNevi. Samgeliso,
UJeki wekele ukudlala eseleminyaka engamashumi amabili lanhlanu ngoba esezithwele kodwa siwaphenduka njalo emdlalweni wenguqu eminyakeni edlileyo bengumuye okhangele amakawuso ukit manager ngesilungu owamaqembu abalisele Mighty Warriors kanye leLiang Mighty Warriors.
Lokhu ngihenza lebhora ngasuka ngakuhale ndazi futhi ngaba ngumanager wama-Royals ukuvula ukuthi ama-Royals esedilile. Ngacela ehofisini ukuthi nosicela ukuthi sivule ama-Royals. Basivumela abadala beyale ndazi savula ama-Royals saye izinto zethu zama-Royals ngazochiya sengisiya ku-television ngoba ngumanager wama-juniors television. Last year was the manager of senior team kale sambe administrator ema-ofisini e-television. That is the end corner and I love football and I really love football. I wish it was a very corner. If you are not Lizala, Prinzani Pora, Yegelu Tamatrak.
Elizabeth Galizagel, Jala Gundis on Ogutin, and Chanson Sham, Ogutu, and Bule Mighty Warriors, Ligla, Patega Gumilalim Olympics, Ekuchelogli Brazil, 2016, Ni Melesi 7, Goblawayo, Nimucho Zefinjanji.
Uma nje sike singene kwezomculo ke uThembi Nkosi Maveri Mpofu obekuqembule insimbi zezwane ubekwe namhla kobulawayo. Omunye wakhe uElvis Mathe uphelekezelwe ngabantu abaningi kakhulu izolo eTsholotsho. Ababili laba batshabalala engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. Uze sizwe okwenzakaleyo namhla sixoxele ozinja ziyamluma umculi olodumo.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi uElvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili. Ngicabanga ukuthi abakwenzileyo okwabo abakulandele emhlabeni bakwenzile babonisa umhlaba ukuthi bangamaqhawe. Ingakho nokufihla kwabo kube nokuhlonipheka kangaka nabantu baphuma ngendlela emangalisayo.
Yakusitshela ukuthi-ke uMaveri bambeke ngaphi namhlanje?
Luveve. Sibuya khona njengamanje hayi bephumile abantu bekhombisa inhlonipho nokumthanda nokujabula futhi ukuthi impilo yakhe seyicelebrate ukuthi ube ngumuntu kanjani.
Yes, ngathi uyaphambili ubonana insimbi zezwane
ziza kuhakala pambili kumbe kuya hama jana
ayyako be masinga kina jemitandazo ni utu pre asheshe pume spesele la alula amesi mkini sinatisi ngabanya batuli siba nige zitemba umsele zuzo ya pambili na uli nganisela nyeso brothers wahamba ubabu maso ndo wae nguyoli ta pambili senza yonki ndo watu wage ike mna na mtanje lia kubye koka ndakanda makona so na kone nisi mzejo na kuko kuna fimbo kuti inga kubye lizo kubye hike mbu ingo mazo kubye batalo ya bandu njaba kubye kwe support mtulu wakiti hindi la wasko mse ngayo besugumela ndo ya makawa kiti nyafisu na mtla na mangabe besaphila abantu bekhubeke futhi bebakhombisa uthando abajuli uba abantu sibonile ukuthi abantu bayasithanda ngaphandle la.
Sizokulambo ke silokhu silidlalela ke umculo weinsimbi zezwane kulabantu abathumezile sibili imlayezelo omningi kakhulu siyabonga kakhulu ke kufacebook page yethu PO Indebele kulo Precious Patricia Johannes othi rest in peace mashaha siyathanda kakhulu nomagugu Mabhena Nyathi uthi ye bakithi safelwa ngabafana bethu sikhangele uzobuya ke usinini Bhango uthi liyasebenza kakhulu sibongelo ezatshisa sibanda ngomsebenzi wakhe akade sitshengisa khona kufacebook. Zandile Mthunzi uthi bebekuzima sibili inhliziyo zethu zidabukile. Uphilani Moyo uthi hey bakithi kubi loko kwehleleke amajaha akithi silusizi kakhulu. Nanzwe Ncube uthi bulawa muhle Mthozo omuhle bayethe G uthi hayi ke silahlekelwe. Sihle Phiri uthi ke kuzima abantu abafana bethu sebehambile. Lapho ke lizwe okade khuluma ngozinja ziyamluma ke balensa yamajaha lawo aphuphileyo singakehlukani isihlobo sikasikhangele ebezigokhela namhlanje abakubandla lesizizen scholarship for change bathi ibandla elibusayo libathole senzima endaweni zonke zelizwe abakubandla lezanu PF bakuphika lokhu sebebekiwe abakuqembu le insimbi zezwane abaphuphe ngeviki ephelileyo lingakhohlwa njalo ukuthi lisiphume kukheli yethu ethi Studio 7 at voanews.com. Nilako njalo kusithumelela ke imlayelo indayizelo yenu etshiyeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Yes, ugqiba lapha ke uhlelo lethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKip Stube yilati.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.